mangwana tine urongo hatiri kuita hwekuchenesa nzvimbo yedu yemabhuku tasara. Takabatana neveseco cement makanzanas A34 wekumabhuku ward 21, ward 19, ward 20 neward 46 yemarara east. Saka urongo uyu hwakazouya mushure mekunge nyaya yemarara inyaya yerugara ichingonetsa kuti marara angove pese pese. Saka takaona zvakakodzera neveseco cement kuti batane tiite urongo hwakadai mumusha wedu wemabhuku.
Urongwa uhu muri kufunga kuhutanga nguvai uye munenge muchitangira panzvimbo ipi?
Urongwa uhu tichahutangira panonzi paManresa nenguva dza9 okuyoko makuseni tosvika pamabvuku tafara shopping center panonzi pakamunhu tozopedza ipapo na12 masikati.
Ndevapi vamwe vamuri kushanda nawo kunze kwekambani yamataura iyi nemi makanzura? Vagari vari kupinda here muurongwa ihwo?
Vagari vari kupinda chaizvo ende ndoda kupa kutenda kuma Residents Association yatiri kushanda navo. Tine kushanda nevecombined Harare Residents Association, tiri kusevenza zvakare neveHarare Residents Trust mukuita urongwa hwakadai. Ende vagariwo zvekare vari kutitsigira chaizvo paurongwa hwakadai, nekuti munhu wese ari kushuvira kuti dai guta redu radzokera paya painzi Sunshine City.
Totarisa kanzuro yeHarare, zvii zvairi kuitawo paurongwa ihwo hwamangwanawo?
Kanzuro yeHarare yakatibatsira nekutrena anonzi ma-anti-litter monitors vari wekupr department vana Dorothy Mavhulwana vakatibatsira nekutrena vanhu ivavo. Wodi rega rega rakatrena vanhu vari 30. Zvekare kanzuro ichaisa matrucks achange achibatsira kutakura marara iwayo. Zvekare
chinhu chamuri kuita zuva rimwe chete here kana kuti chinhu chamafunga kunge chichizoitwa kana svondo rogara kuga?
Macleanup campaigns ayatagara tinoaita, zvinongosiyana kuti tabatana nevapi. Mwedzi wapera takange takabatana neanglican church zvekare tichiita iyoyo. Kumashure uku tinoitawo zvekare secity of Harare takazvimirira tega. So chinhu chokuti tikungoramba tichizama nepatinogona, nekuti kutakurwa kwemarara chinhu chiri kunoitawo zvakare tisingatauri nenyaya yemvura. Mararawo zvekare imwe problem yachallenji yatinayo, kuti marara azara pese pese, madamu saitangowo pese pese. Saka utori urongwa hwatinotogara tichiita nguva nenguva.